Tino benza akanda chibodzwa chasiyanisa herentausne ngezi Platinum Stars nasi maskati apo ngezi yarohwa 2-1 Mandava Stadium. Hapana angatitarisira kuti chikwata chekumhondoro ngezi ichi chinorohwa asi mumutambo wenhabvu munoitika zvese zvese. Ngezi Platinum Stars yanga ichienda pamusoro petafura yegungano reKasolaga Premier Soccer League iri nepoint imwe chete dai yakunda mumutambo wanhasi. Pari zvino Highlanders iyo iri kutungamira yave nemapoint makumi mana nerimwe chete, mapoint maviri pamusoro pengezi iyo ine mapoint makumi matatu nemapfumbamwe. Highlanders iri kutamba mangwana neChicken Inn. Manika Diamonds iyo yarova Green Fuel 2-1 yainzana pamapoints makumi matatu nemapfumbamwe nengezi Platinum Stars. Mutsigiri weCapes United vaPhilip Regere vanoti chikwata chavo pamwe chete neDynamos ngavakanganwe nekuti hondo iri pakati peHighlanders nengezi Platinum Stars yekutora mukombe uyu. VaFarai Kambamura vanoti Highlanders ine mikana yakawandisa.
Inini ndikona Highlanders ine haya vane mukana wekutora mukombe uyu. Saka Highlanders ndoiri kutotora.
Asi nengo ye Zimbabwe National Soccer Supporters Association vaTinashe Museti vanoti rwendo ruchiripo zvekuti haisi nguva yekutaura kuti chikwata chinotora mukombe ndechipi. Dynamos iruswedera pedyo neutungamiri mushure mekurova Cranbourne Bullets 1-0. Cranbourne Bullets iyo inoraridzwa naNesbitt Saruchera. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Blue Chips 1 FC Platinum 1, Shesham 1 Wange 0, Simba Bora 1 Yada 1. Mangwana, Capes United vs Black Rhinos, Highlanders vs Chicken Inn, Triangle vs ZPC Kariba. Ve Premier Soccer League havasati vazivisa kuti musika wekutenga nekutengesa vatambi vatsva unovhurwa kana kuvharwa rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.